Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechipiri, ndira 31, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington, D.C. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata chevemabhizimusi vekuBelarus chiri munyika chinonyorerana zvibvumirano zvekutengeserana zvinodarika zvishanu nevemabhizimusi akazvimirira vemunyika panguva yemutungamiri wenyika iyi akapindawo muZimbabwe. Sangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC rotarisirwa nhasi kuita musangano weExtraordinary Organ Trader Summit muVindhoek kuNamibia, uko nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekugadzikana kwedunhu reSADC dziri kutariswa kwepamusoro penhaurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chevemabhizimusi vekuBelarus pamwe nemamwe makurukota ekunyika iyi vari munyika uye vanonzi nezuro vakanyorerana zvibvumirano zvekutengeserana zvinodarika zvishanu nevemabhizimusi akazvimirira vemunyika pamusangano wekudyidzana kwevemabhizimusi vemunyika nevekuBelarus weZimbabwe Belarus Business Forum wakaitirwa muHarare. Vanamuzvina bhizimusi vekuBelarus vanodarika makumi matatu vanonzi vari munyika umo vari kuita misangano yakasiyana-siyana nevamwe vavo vemunyika vari mumapoka akasiyana-siyana ezvemabhizimusi. Chikwata ichi chakauya pamberi perwendo rwemutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko avakapindawo munyika nezuro murwendo runonzi rwakanangana nekusimbisa ukama hwagara huri pakati penyika yavo neZimbabwe. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano wane zuro uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvemaindastiri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza avakasanganawo negurukota rezvemaindastiri rekuBelarus.
Tagashira president wekuBelarus muno muZimbabwe. President wekuBelarus akanga afanotungamirirwa navice prime minister wake pamwe chete nevakawanda vanobva kumabhizinesi.
Imi wose gurukota rinoona nezvemaindustry, manga muchisanganawo nani kubva kunyika?
Ini saminister of industry and commerce nanga ndine minister of industry and commerce waikoko zvakare kuBelarus.
Pane musangano wamakaita nevemabhizinesi wanga uri weyu uye wanga warongwa nani?
Kwanga kune yatinoti business forum yeve mabhizinesi emuno muZimbabwe pamwe chete nevekuBelarus. Wanga wakarongwa neZimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwean Industries pamwe chete nevamwe vakuru vakuru vemabhizinesi.
Kushanya kwemutungamiri weBelarus uyu kwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe uye zvinoratidze munyadzi zvekudyidzana idzi?
Zvinotaridza kuti chinangwa chapresident vedu Dr. E.D. Mnangagwa chekuti vemabhizinesi vatange kushanda nemainvestor avo vari kubva kunze kwenyika kuita kuti Zimbabwe ibudirire. President vaMnangagwa vanogara vachitaura kuti Zimbabwe is open for business, uye nyika ino ine upfumi hwakawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo
kuagriculture, minda, mvura, ivura kanaka, zuva. Toendazve kuzvicherwa kumining, kuri kuti lithium, gold, platinum, zvese zviri muno. Asi chatinenge tichitarisira ndechekuti vekunze kwenyika vakaita fanika vekuBelarus vanouya voona nyika yedu vomba vati ivo tinoda kushanda nemi. Isu zvino tisi tinozoti huyai tishande tese.
Muri kuda kushanda nawo sei chaizvo?
Fanika isu vekuindastry tiri kuti tine leather kana kuti makanda ayo matehwe emombe. Anoda kuti matewe emombe iwayo asukwe, agezwe, agadzirwe kuti agozokwanisa kana kusona handbag kana jira releather riya rinoiswa pamasofa. Zvese izvozvo zvinenge zvichida meshini yacho. Saka yeve kuBelarus vauya muno vamwe vari kutaura zvekuti toda kuti tigadzire zvematehwe iwaya tiite machira ematehwe. Vamwe vari kuti mune donje rakanaka muno muZimbabwe. Tinoda zvino kuti tigozoya nemeshini yedu tigosona machira tiri muno.
Vanga vari gurukota rezvemaindastri nekutengeserana amaiseka inzenza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kunyanga hazvo pari kunzi pari kutengeseranwa pakati peZimbabwe neBelarus hazvizivikanwi kuti zvii zviri kunyanyotengeseranwa uye kuti ndeipi nyika iri kunyanya kutengesera imwe.
Musangano mukuru waitwa pakati peZimbabwe neBelarus vamabhizinesi vokuBelarusi nevokuZimbabwe vasangana zvekare rwechipiri vakambosangana muna 2019 kwanzi zvibvumirano zvishanu zvasainwa pakati penyika mbiri idzi dzanga dzichinzi dzanga dzisina zvakawanda zvadzaitengeserana makore mashanu apfuura. Asi kubva pamakore mashanu apfuura kusvika pari zvino kutengeserana kwenyika mbiri idzi kunonzi kwapambira kwawedzera.
Zvii zvikuru zviri kutengeseranwa pakati penyika idzodzi muzvibvumirano izvi?
Chatisingazivi ndechekuti kutengeserana kwenyika mbiri idzodzi idzi zvii zviri kunyanyo kutengeseranwa zvekare nyika iri kunyanyo kutengesera imwe ndeipi? Nokuti nyika iyoyo iri kutengesera imwe iyoyo kudarika imwe ndiyo inenge ichinge ichibhenefita kana kugena kana kuti ndiyo inenge ichinuna. Saka zvibvumirano zvingangova zvibvumirano. Asi tinofanira kunge tichitarisa kuti muzvibvumirano imomo makanyorerano achinyi ndiani uchazokwanisa kutengesera umwe zvakawanda. Nokuti uyo uchakwanisa kunge achitengesera umwe zvakawanda ndiye uchazofuma nokuti unenge achitenga nokutenga nokutenga unenge achiitwa murombo. Saka ngatitarisise ipapo pakaenzana here chatauchira maboko.
Tinoonawo kuti zvichitevera kushanya kwemutungamiri weBelarus vaLukashenko muZimbabwe nezuro, vatungamiri venyika mbiri idzi vari kutarisirwa kunge vachisanganawo vachiitawo zvibvumirano zvimwe pamusoro pezviripo izvi. Zvii zvikuru zvamungatarisira kuti vangabvumirana vakuru ava?
Hukama hunonyanya kusimbiswa kana pasangana vatungamiriri venyika, hukama hwezvamatongerwo enyika tinoti isu zvepolitics zviya izvi. Nokuti vomupolitics kava tinoziva kuti ndo vanogadzira tinoti makondishen okuita bhizinesi munyika, mitemo iyai yezvamabhizinesi inobva kune vepolitics. Saka purezidendi wokuBelarus wati aiwa ndouya kutozosongana navo munangagona kuti vamunangagwa vakamboendavo kuBelarus ikokoko.
Tinoona kuti iyo Belarus iri pazvirango zveAmerica nedzimwe nyika zvichitevera kudyidzana kwainoita neRussia. Zvingakanganisawo zvakadii ukama hwayo neZimbabwe?
Tinoona isu kuti zvingangova zvibvumirano zvatingakuchirana nhasi. Asi kana taakuzoti zvichiitwa tichaona kuti pane pakasunganwa mbira dzakonde ipapapo pakufambisa mari dzichienda kuBelarus ikoko kana dzokoko dzichiuya uno zvekare nokuti dzichange dzichiongororwa nenyika yeAmerica. Tinotowa isu kuti amai Yeleni sachikwama wehurumende yemuAmerica kwese kwavaifamba muAfrica vange vachirova masoro nyika dzomuAfrica kuti wazongobatwa achivhiringa zvirango zvoupfumi zvakatemerwa Russia nayo Belarus iyoyi uchazvionera pamhino sefodya. Saka ndizvo zvimwe zvacho izvozvo zvinozoita kuti zvingangova zvibvumirano zvapabepa, asi pakuzoitwa kwazvo zvinozosungwa mbira dzakondo.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Sangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC riri kutarisirwa nhasi kuita musangano weExtraordinary Organ Trader Summit muVindhoek kuNamibia, uko nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekugadzikana kwedunhu reSADC dziri kutarisirwa kuve pamusoro penhaurwa yemusangano uyu. kunyanga hazvo vamwe vari kuti muZimbabwe hamuna kugadzikana zvichitevera kwavanoti kushungurudzwa kwevanopikisa hurumende. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanoti havaoni Zimbabwe iri yedzimwe nyika dzichakurukurwa pamusangano uyu.
SADC Extraordinary Troika Summit iyo ichaitika kunyika yeNamibia iri kutarisirwa kuti itarise nyaya dzezvekugadzikana mudunhu reSADC rese. Tinoziva kuti kumashure uko kwakusina kugadzikana kunyika yeEswatini nekunyika yekuLesotho. Tinoziva kuti kune dambudziko riri kuCabo Delgado kuMozambique uko, tozotiwo kuDemocratic Republic of Congo kune nyaya yekurwisana mukati menyika iyoyo. Saka ndizvo nyaya dzimwe mukutsvakiridza kwandaita dziri kubuda senyaya dzinogona kutaurika kuSADC Extraordinary Troika Summit iri kuitwa kuNamibia.
Kune vamwe vari kuti muZimbabwe muri kuita mhirizhonga uye hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Tingaonawo here Zimbabwe iri imwe yenyaya dzichataurwa ivo pamusangano iwoyu?
Mukutsvakiridza kwandaita Zimbabwe haisi kutaurika nezvayo. Hongu tiri kuziva kuti pane mhirizhonga dziri kuitika, pane kusungwa kwevanhu zvisina tsarukano nekuvharwa kwavamwe mumajeri vachiramba vakabatirwa, ndikutaura mumiriri webato reTCCC vaJob Scala. Avo vatoni mwedzi yakati kuti vakavharirwa mujeri vasiri kupuwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso vatongo vachibva kumba. Kunyange paine nyaya idzodzi dzatiri kunzwa, asi mutsvakirudzo yandaita Zimbabwe haisi kutaridza kuti ingangowanikwa iri munhaurwa dzekuSADC Extraordinary Troika Summit. Ameno kuti zvichatora chii kuti SADC igone kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe panyaya dzekugadzikana kwezvematongerwo enyika.
Pane vamwe vane maonero, Profesa Mukonza, yekuti SADC haichisina mazino ainofanira kunge ichitarisirwa kuve nayo mukushanda kwainoita ichitarisa zviri kuitika muAfrica. Munoti?
Ndinotenderana nemuono wekuti SADC hongu dzimwe nguva inobuda ichitaura pamusoro pematambudziko anenge achiitika mudunhu, asi chainonyatsoita chaicho chaicho chinobatika hapana. Takaona matambudziko akawanda anoitika mudunhu rino rekuSouthern Africa anongozosvika pakupera ega, SADC isina zvanyanyasoita zvinooneka. Tikatarisa dambudziko reZimbabwe, iko zvino ratokusvika makore anodarika makumi maviri riripo. Dambudziko rekuMozambique, rekuCabo Delgado, kuti uti SADC chainyasoita chaizvo chinopedza dambudziko iroro ndechipi? Hapana chinobatika. Zvimwe chete zvone kunana Swaziland, matambudziko anoramba achingoendera mberi. Inoita kunge yapindira dzimwe nguva mombofunga kuti dambudziko riya raakuchizonopedzwa, asi mochizoona kuti nekufamba kwenguva dambudziko riya rinoramba riripo. Saka ichokwadi kuti SADC haina zvainonyanyobatsiridza panyaya dzekugadzirika kwematambudziko ari kuwanikwa ari mudunhu remuSouthern Africa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Chombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Bepa naure News Day runoti mutongi wedare ra Magistrate amai Vongai Muchuchuti Guriro vatara musi wa13 kukadzi sezuva ravachapa mutongo wavo Pachikumbiro chakaitwa nemutewedzeri wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change vatenda ibiti chekuti nyaya yavari kupomerwa yekutuka mumwe mudzimai anove muzvina bhizimusi amaita Shana Aleshina inzwikwe kudare repamusoro-soro reConstitutional Court. Bepanhau reChronicle rine musoro wenhau unoti mukomana ane makore 13 wekuchirumhanzu mudunhu reMidlands akarohwa zvakaipisisa nehanzvadzi yake isiri yemudumbu mumwe chete naye ndokufa. Hanzvadzisikana iyi ndokusungirira mutumbi wemukomana uyu pamuti kuti uite sekunge azviuraya nekuzvisungirira senzira yekuviga umhondi hwaakanga aita. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pa Studio 7 apo, makadiko. Iya, ini chikumbiro changu chiri pangotiwo. Honorable Jobs kana vabudiswa mutirongo mavari mumwe 7 ndioni. Zvinonzwa vakawanda vanotaura kuti deva Jobs kana vabudiswa vatongo vachibva kumba. Kubudiswa kuri right. Asi kuti vatongo vachibva kumba vachitongerwe iko mumwe 7 ndeiko. Inotenda.
Makadini mukoma junga kandimiri tinokupasai mose nevamwe vose vamunobata navo tinokutendai nebasa rose ramunotiitira zvakatikoshera isu sevana veZimbabwe munotema musina divi ramakarerekera. Ndinonzi mukoma Machaya ndiri kuno kugweru ndichitsigirawo mukoma vati ivo vanokunamatirirai kana kukushuvirai kuti dai mavavo nemuzinda muno munyika yedu yeZimbabwe. Tinotsigira pazvirongwa zvinoda kupiwa mazita ndasarudzavo chirongwa chichange chichiitwa nemugovera chinova chirongwa chinenge chichitariswa zvekumaruwa. Tinoti dai machipawo zita rekuti Rural Stories.
Kutinamatirawo kwamuri ikoko kuti muno muZimbabwe dzenyu maita sarudzo dzakachena tichingotenda kuti deni Mwari atibatsira mukomana apinde kuno zvakatiomera vana mukoma Jonga zvakaoma kuno vana mukoma Blessing Zulu zvakaoma kuZimbabwe kuno kuoma chaiko kuoma zvode Mwari apindire zano yakaoma moyo sesando.
Ini ndiyo ndinonzi Swanda Mutatiwa ndotumidza chirongwa chiriko nemusoro wesondo zita icho chakanangana madzimai. Ndinochitumidza zita rekuti nyika madzimai. Pasina madzimai hapana nyika, pasina madzimai hapana hunhu. Saka chirongwa chiriko nesondo chofa kuinyika madzimai ndivo vanofa kuronga nyaya yenyika upenyu hunotsva hunouya.
Makadiko pa Studio 7 ini ndinoitwa Edmore Murimi ndiri kwaMutare. Pachirongwa icho chemugovera chekumaruzevha icho ndiri kuti ini munongochiti zoka uyamwe pachitobu churuzivo mobva manoridza chimbo chamutukudzi chiya chinoti zoka uyamwe paprogramu iyoyo. Sei ndadaro zvekuti susu kumaruzivo ndiko kune nhaka yedu ndiko kwatakabva ndiko kune vadhara vane ruzivo vanopanga mazano. Saka vanhu varuma dhorobheni nekunzvimbo dzakasiyana vakanganwa varasika. Saka ngavadzokere pachitubu choruzivo kuvadhara vedu kuharahwa vedu vachinowana masanho ikoko. Saka dzoka uyamwe pachitubu choruzivo mubva mari dza rwiyo rwamutukudza kuti mwana wangu dzoka uyamwe. Tatenda
mboisa iwo pachirongwa chinoda kupinda ichi chemadzimai moti mudzimai wanhasi makadii vashamarari vestudio 7 zvirongwa zvese zvamunotipa zvinodakadza. Tinokutendai nebasa guru ramunoita. Muri kutaura una Springan South Africa pandatenda.
Lost it to seven, my name is Dutros Nesterango Madunurigo. Dutros Nesterango, no Sierra 7.
God bless.
Aiwa, tinotenda vateereri. Kuna mukoma CR7 vati vanoda kuziva kuti ndakapinda riini kustudio 7. Ini ndakapinda muna zviita 2004. Ndekuyeuchidzai vateereri kuti idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhaure Associated Press rinoti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa dare reCongress kuti vachapedza zvirongwa zviviri zvechimbi-chimbi zvemabatiro edenda reCovid-19 musi wa11 Chivabvu, sezvo nyika zhinji dzepasi rose dzadzokera padzaive denda iri risati rauya kana kuti dzave pedyo nekudzokera padzaive makore angangoda kusvika matatu adarika kubva mutemo uyu wadzikwa. Sangano renhaure Reuters rinoti Britain ichazivisa nhasi chipiri nezveurongwa hwekuwandudza zvakaikomberedza kusanganisira kuzvipira mutsiridza mahekta angangosvika 500,000 ezviuru kana kuti 500,000 hectares kana kuti 1.2 million acres dzenzvimbo dzinogara mhuka dzesango kuitira kuchengetedza mhuka dzenyika iyi dzisinganyanyowanikwa kubvira kune rumwe rudzi rwembeva runonzi hedgehogs muchirungu kusvika kune rumwe rudzi rwetsindi tsvuku kana kuti red squirrels. Nyaya dzekuurayiwa kwevanhuwo zvavo muAmerica zvikuru vechitema dzinonzi dziri kushusha veruzhinji sezvo vanhu ava vanenge vachiurayiwa nemapurisa. Vanonzi vari kushushikana nenyaya idzi vanosanganisira mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden. Mwedzi uno mumwe murume wechitema vaTaya Nichols vekuMemphis mudunhu reTennessee vakaurayiwa nemapurisa mashanu echitema mushure mekurohwa zvakaipisisa. Vamwe vakaurayiwa nemapurisa muAmerica vanosanganisira vaGeorge Floyd vekuMinneapolis, Minnesota, avo vakaurayiwa muna 2020 zvakakonzera kuratidzira kukuru nyika yose. Svondo rinova Biden vakatsinira kuti panofanirwa kuwandudzwa mutemo unobata mashandiro emapurisa pachidzikwa unorambidza kushandiswa kwerudzi kana ganda remunhu pakufungidzira kuti apara mhosva, vachiti vachakwidza kudare reCongress kuti ripasise mutemo uyu weGeorge Floyd Justice in Policing Act. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa chekuZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans vachausi mutama kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Ndinotenda mukoma Jonga Kandemiri nekundidana kustudio kuti ndiwanikwe ndichitaura pamusoro penyaya yekupondwa kuri kuitwa vana vechitema muAmerica nemapurisa. Kuburikidza nyaya yakaitika kuMemphis yaTaya Nichols uyo akapondwa nemapurisa mazuva apfuura, tichiongorora nyaya iyi iri kuitika muno muAmerica, inyaya huru inoenderana nehistori yeAmerica yeslavery neviolence yakaitika. Zvokuti tichiongorora nekufamba kwaita makore, voruzhinji vakawanda vaiva vakadzvinyirirwa vachitema. Zvakabva zvapinda ndingangoti mupfungwa dzavo kuti ndizvo zvinoitwa makurarama. Inonzi iyo internalization of violence or internalization of oppression. Tichitarisa zvekare tinoongorora kuti vanhu vatema vemuno muAmerica vakawanikwa vari pahunhapwa uhu kwenguva yakareba chaizvo, zvekuti vakasvika pachinhano chiya chekuti vamwe vacho vainzi vanoshanda mumunda, vamwe vacho vachinzi vanogara mumba memurungu.
Muri kuda kutii apa vamutama?
Vaya vaishanda mumba memurungu ndo vatinofananidzira nemapurisa aya avanenge vachiponda uyu mwanakomana wechitema, nokuti vanotozviona vari varungu pachavo, vobva vazviona vari mutemo zvekare. Saka inhau inoenderana nekwakabva nyika inoi kunhapwa ihwohwo hweslavery hunoita kuti pave nerusarura ganda kuti mwana wechitema awanikwa achizvivenga pachake, sezvakafanana nezvatiri kuona zviri kuitwa kuSouth Africa, kuti vana vechitema muSouth Africa vanowanikwa vachivenga kana kuponda zvekare vana vechitema vedzimwe nyika vari kugara muSouth Africa. Zvinhu zvinopisa tsitsi kuti isu vanhu vatema hatisi kuzvikudza, hatisi kufarira hunhu hwedu hwekuve vanhu vatema, zvinova zvinhu zvatinoda kuwanikwa tichivandudza kuti tive tinozvifarira, tinozvikudza, tichitenda Mwari kuti akatisika tiri vatema. Sezvakataurwa naVaMarcus Garvey kuti tinofanira kukoshesa kuve vatema, tichizvimiririra mungave munyaya dzezveupfumi zvichienda zvakadaro.
Tiri kuona kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kurwisa kuti pange pachidzikwa mutemo weGeorge Floyd Justice Policing Act, uyo unenge uchizoonekwa uchibata mashandiro anoita mapurisa, maitiro avanoita basa ravo. Munoona here Congress kana kuti dare reparamende remuAmerica richizotambira kuwandudza mutemo iwoyo unobata mashandiro emapurisa?
Mutemo iri kutaurwa naPresident Joe Biden mitemo yekuti inogona kuwanikwa ichiunzwa muCongress ichizoita mutemo, asi zvandataura izvozvo ndezvekuti zvinhu zvose zvinobva mukuvandudza pfungwa dzevagari vemuUnited States of America, kuti pfungwa dzavo dziwanikwe dzichivandudzwa, vangava vatema vanga varungu, kuti vachibvuma kuti nguva yeslavery yakapfuura, tava kugara mu21st century, munhu wose ane kodzero, ingave nguva yeslavery, ingave nguva yenhatiri nenguva ichena pamberi, munhu woga woga ane kodzero dzake. Zvinofanira kukosheswa izvozvo, uyezve anenge apara mhosva, angave mutema angave murungu, anofanirwa kuwanikwa achitongwa nematare edzimhosva pamhosva yaanenge apara.
Vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe vari mutungamiri webato repatriotic Zimbabweans vachausi mutama vari parunare muMaryland muno muAmerica neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, musakanganwa kuti nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruwa nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai musi wesvondo. Imi muri kukurudzirwa kuti munge muchitumira mazita amunoda kupa kuzvirongwa zviviri izvi. Vanenge vaine mazita anosarudzwa vachawaniswa mubayiro wemaredhiyo. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya muina Chris Gandem.